A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 7th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the work done by Zimbabwean women of faith. What are your views on the issue?
And join our discussion. You can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 154.55 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Always seen a lobo mama linga kosho uti ilo ilanga loshelo lwenu. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voaindebele.com. Lobanjalo go www.voashona.com.
And don't forget that we are now live streaming. So hopefully you have actually liked our Facebook pages. But if you haven't, please rush to our Facebook pages, which are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So you can join in the conversation right now. Welcome if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at some of the work that Zimbabwean women of faith are doing. What are your views on the issue, PJ?
But before we can go into that discussion, Marvelous, however, we will be taking a look at some demonstrations that happened in Harare today, where some women actually joined hands with the Zimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAU, to protest against the firing of a female bank worker from Stanbic Bank.
Yes, the protest was also joined by some lawmakers, we understand, who said they were in solidarity with some of the demonstrators who were unhappy at the firing of Mrs. Verity Mutsamirwa, the head of the Workers' Committee at Stanbic Bank. Let's take a look at what happened today.
Chino isu tauya kuti tizotishandira nekuti pamvura yemutenguro kuti zvimwe zvichida kundiso inga vakwe pagobarwa zambuko.
Zvinga mukani zvinga. Zvinga. Wana take it take navo, take it take.
Zvinga take it take navo, take it take. Zvinga take it take navo, take it take.
PJ, those were part of the demonstrators at today's event. Meanwhile, you and I actually went to a very interesting conference earlier on, which ended on Sunday. We got the opportunity to attend and cover the Christian Fellowship International Conference, which ended Sunday in New Jersey.
And the theme of the conference was restoration. A season of restoration.
Yes.
The conference brought together Zimbabweans from different denominations and also had business people selling their wares, as well as the Zimbabwean embassy helping participants process their legal documents. Popular over there were Zimbabwean groceries like Maputi, Mazowe, Seravita.
Mm-hmm.
There was also life insurance stand and African clothing stands.
In fact, PJ, you're actually wearing one of the
designs
from the conference. So PJ had the opportunity to actually meet one of the designers we all had. And this is one of the creations from Zimbabwe. But before we go
Zoliwe
over there.
Zulu, we hope to get on on the program today.
Yes, but before we let her join us, let's take a look and listen at what the Christian Fellowship had to say. I had a conversation with Pastor Hazel James and her husband, who's also called James, by the way, speaking about the conference. So let's take a listen.
I'm going to Pastor James. My wife, the president of CFI. This is a spiritual leadership. It's different from secular leadership. I support my prayers, my advice here and there, but no one has any funds. What's my position in relation to some issues that I'm going to do? Saka, I've known for a long time. Saka, there's no way I can let it down. So, no, my mirror, Sakaita, I work with her in terms of prayers and encouragement too.
Tinoti isusu musangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira mumunamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru vachiita maprayers through prayer lines, fasting and praying. Naivo baba vachibatsirawo mumunamato iyoyo vachizvinyimawo nekushumirawo kuti Mwari vashirakidze panzvimbo. Tinotenda.
Baba muchivharisa henyu hurukuro yedu kuti kune vamwe vana baba nyanyai imomuno mudiaspora vari kuona zvatiri kutaura izvi, mungavapowo izwi ripi rekuvashingisa?
Izwi randingangopa ana baba vari mudiaspora ndeyokuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Kuno kunoitika zvakawanda, zvinosanganisira maabuses emadrugs, alcohol. Unongoda upenyu hongonakidzwa nakidzwa, pedzira kwazvo wokangamwa mhuri dzavo kumba, kana vana vakasiya, kana vabereki, kana kuti chii. Saka kurudziro yandinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza.
PJ Tanzwapo, we heard there from Pastor Hazel James and her husband James, also at the CFI conference, just talking about the kind of support that he gives his wife, who happens to be the president of a CFI.
Yes, and although politics were not part of the conference, some members of the United African National Council, or UNC, which was formerly led by the late Bishop Abel Mzurewa, urged Christians not to shy away from politics. And let's take a listen at what some members of the UNC had to say.
We feel humbled to be standing here in front of you, and we represent the United African National Council, UANC. UANC is not a new party. It is one of the premier political parties of Zimbabwe, going back as far as 1970s.
That's the main thing chatiri kutsvaga mukati meZimbabwe. Restoration yenyika yokwepa. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by it? And just be complacent to attend? Tichingotaura kuti, hamenayi. Tarisai kuna Nehemia. Tiri kufamba nesoko ramwari mukati mekutaura zvinoda kuitwa muZimbabwe. Kuna Nehemia akasumudzwa ari mukati meBabylon, munyika yakaisiri yekwavo. Just like you are, uri munyika isiri yekwako. Akachemera masvingo eJerusarema. Mwana weZimbabwe, what are you doing about the restoration yenyika yekwako? Zvinokufadza here kuti as old as I am, nichafira muno nichipuwa pensheni yemuno ndisingagone kuzvichengetsa? Zvinokufadza here nichipinda muhomu?
PJ, some touching words there from some members of the UANC who were actually part of the people that attended the CFI conference in New Jersey. Over to you, PJ.
Very emotional indeed. Yeah, sizwe lapho ke abebandla le UANC abakade besemhlanganweni we Christian Fellowship International CFI obusenzelwa eNew Jersey, New York, emngceleni lase New York. Yikho ke esiphetheyo lamhlanje. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7, sikuhlelo asihluzeni bomama. Lapho esihluza khona indaba eziphathelane lapho mama izingaba zizangikhathaze, izandihluphe ukuphumelela kwabo endabeni ezijiyeneyo ezenhlala kahle kaZulu ezokuphila nsuku zonke kukaZulu. Ikho ke siphethe umhlangano nalo sibe lethuba lokuthi siwungene lathi sobabili mina lo Marvelous ngempela sonto edluleyo kusukisela ngolesihlanu waphela ngesonto umhlangano we-CFI lapho kade kulendingimba ethi Season of Restoration. Ikho ke lathi sithethe sathi yi-season le eye-restoration kwabaningi eseZimbabwe njengoba sikhangelane lokhetho oluzayo lomnyaka ozayo oluka 2018 lapho ke ukhethwa khona abameli bedalele parliamente kanye lomongameli. Kwenziwani ke emalungiseleleni alolu khetho? Kwenzakala izinto eziningi. Imihlangano yona le eyokukhulekela ilizwe lethu kwaba lesikhathi sokuthi kwaba lokukhulekela ilizwe nje jikelele, ukukhulekela inkokheli yethu. Kodwa ke abanye bazibuza babuza bapha imibuzo ethi kanti vele ukukhuleka khona nxa kuyukuthi ukukhuleka kungenziwa lutho abesifazane bengasukumi ukuthi bazimele endabeni ezehlukeneyo. Kuyanceda na? Yizo ezinye zezindaba ekade lokhu ezikhulunywa ngazo ukuthi hathi singameleli umkhuleko kuphela kodwa ke lathi asisukumeni abesifazane sizenzele sibe izinkokheli lathi kwezombusazwe sibe izinkokheli lathi kwezamabhizimusi sibe izinkokheli zalathi ekukhokheleni amankampani ehlukeneyo ekwenhlanganisweni ezehlukeneyo. Siboneke yona le inhlanganiso ye-CFI ikhokhelwa ngowesifazane unkosikazi igama lakhe lakuqala selikhohliwe kodwa unkosikazi uPastor Hazel James nguye okhokhela i-CFI. Zinhlanganiso zonke zona lezo ezikhokhelwa ngabesifazane. Njalo khona ngale ngase-conference mboneke abesifazane abaqinileyo sibili kwezokukhuleka abakhokhela labo ama-ministries abayihlukeneyo kade kulo Women of Dominion okuthiwa ngupastor Marvelous Ndlovu kube lo pastor Jeranyama uLetina Jeranyama la ikade khona ngale kube kulo pastor Lwana wakomagabe kube lo pastor Fortunate Hove Cooper kade bekhona sibili abasifazana abaqinileyo kwezokukhuleka kodwa ke abantu abaningi bakhuthaza ukuthi bengapheleli kwezokukhuleka kuphela kodwa ke basukume abazikhulumele bamele abesifazane abehlukeneyo ikakhulu abasenkonzweni ngoba yibo abavame ukuncindezelwa kuthathwa ezinye izigaba zeBhayibheli ukubancindezela. Wathi ke sizwe ingxoxo engibele thuba lokuxoxa laye omunye wesifazana odabuka kwele South Africa yena ke unkosikazi uMamthethwa uthene uNyambosi ngikhulume laye sithe nana ubone uqhakathikile ukuthi abuye emhlanganweni lo ukuzohlanganela labanye. Sihlangana lapha eNew York, New Jersey, emngceleni weNew Jersey leNew York. Lapho ke okwenzelwa khona umhlangano omkhulu owenhlanganiso kumbe umanyano wabezizalwane zaseZimbabwe laseSouth Africa lakwamanye amazwe eye-Christian Fellowship International kumbe CFI. Lo mhlangano uqalise izolo ngolesihlanu kuphela kusasa njalo nge-Labor Day yalapha ngaseMelika. Ngibe lethuba ke elihle lokuhlangana lo nkosikazi oyena ke ovele eSouth Africa elanda umhlangano lo. Igama ngubani mama?
Igama lami nguNonhlanhla Mthethwa.
Udabuka kuphi mama?
Ngiqhamuka KwaZulu Natal endaweni okuthiwa kuKwaMhlabi yalingana kumasipala wasemkhanyakude endaweni okuthiwa kuseManguze.
Ufundeni emhlanganweni lo njalo uze njani sibili uzwe ngobani
kulomhlangano ngithole ku Facebook ukuthi kunomhlangano onjena owamakhosikazi ngase ngiqhumana nabantu basemelika ukuthi uma ngifisa ukuzalana kulomhlangano ngenze njani base bayangichazela ngenza njengoba bebeshilo ngaze ngayofuna ivisa ngayithola ngase ngifika ke la emelika kulomhlangano izolo
ufundeni ukuchazileyo sibili akulomhlangano
kulomhlangano engikufundile okubalekile ngifunde ukuthi singamakhosikazi simelwe ukuthi sihlanganyele emkhulekweni singahlanganyeli ngenxa ukuthi mina ngiyibandla elithize noma elithize kodwa sihlangane ngenxa ukuthi sihlangane ngoNkulunkulu kuphela ukuze sikhulekele abantwana bethu sikhulekele abayeni bethu sikhulekele izwe qobolwalo ngoba ngaphandle kukamama izwe lingebe lutho ngoba umama uyakwazi ukuthi akhulisa umntwana engaphakathi noma esengaphandle yingakho sibaluleke ngalendlela
ubusiseke okungakanani njalo umfundiso bani oyitholileyo ikakhulu ekuwondleni abantwana
ngibusiseke ngendlela emangalisayo kulenhlangano mayelana nasebantwaneni ngifunde ukuthi simelwe ukufundisa abantwana bethu ukuthi bangobani baqhamuka kuphi bangalahli futhi amasiko ngoba namhlanje siphila esikhathini la khona abantwana bethu babona izinto thine besingaziboni ngoba kunalokho okuthiwa lokho okungamaselula kunezinto eziningi ezenzeka phakathi kwamaselula kodwa noma ngabe kunjalo thina singomama simele ukuqina emkhulekweni sifundise abantwana bethu usiko lwabo
Ngikuthazo bani ongayichiyela kulabo abangezanga kumhlangano walonyaka.
Kulabo abangafikanga kulonyaka ngiyafisa ukuthi baqalele kusemanje benze amalungiselelo ukuze into yokuqala bazothola amandla omkhuleko. Ngithola isimangaliso mina ukuthi amakhosikazi ewodwa ayakwazi ukukhuleka izinto zenzeke. Okwesibili amakhosikazi akwazi ukufundisa abantwana ngisho umntwana omfana ngisho umntwana wentombazana ngoba uma ufundisa
ngonkosikazi Nonhlanhla Mthethwa kade ngikhuluma laye odabuka ngase South Africa kade ikhuluma kakuhle sibili wathi ngifake njalo okuyi short video Marvelous engikhulume labo abesifazane abangu-2 uzoliwe kanye lo Alice
PJ Alice. Maybe let's take our guest then we do the video because Zoliwe is also on the line so let's include our guest then we come to the video you can reintroduce it hello my banda
hello how are you
I'm okay how are you welcome to the program
Thank you.
My banda, tell us a little bit about your ministry. We understand that you are organizing something very soon. Where are you based and what is your ministry about?
I'm based in Dallas, Texas.
Mm-hmm.
And my ministry involves children. It's an orphanage ministry.
Mm-hmm.
So I adopt children and I take care of them while they are going to school until they graduate. Some of them as far as university. I have children that are in the university at the current moment.
Mm-hmm.
So next week we were privileged to host Bishop Benjamin Dube. Next mm-hmm. week on Saturday, he's going to be coming to Dallas.
Mm-hmm.
He's going to be coming to Dallas, Texas with his team to do a I don't usually call my programs a concert because mm-hmm. I'm a worshiper. So I call them worship musical events. So that's what he's coming for. Because the reason why we invited him, he's very difficult to find, you know, to book. Mm-hmm. But God opens that door. The reason why we called him is because we have been doing things at a small scale, you know, mm-hmm. and we've been settling for less and just saying, oh, okay, you know, whatever the Lord has done. No. So we decided let's call a worshiper that is known all over.
Mm-hmm.
That way when he comes, crowds can come and awareness can spread like wildfire.
Mm-hmm.
And what's breaking my heart right now is the fact that the area that God called me into is Epworth, Zimbabwe.
Mm.
And I just listened to a short video where a child of 9 years old is being abused. I call it abuse, even if, you know, they are saying sexual, what is it, prostitution. Mm-hmm. I have a 9-year-old daughter.
Mm.
She doesn't even have breasts. How can a grown man
mm-hmm.
sleep with a child of that age? So those things are breaking my heart. And it's not by coincidence that God called me for Epworth.
Mm. And my Banda, if you can hold on, please. We're going to come back to you, but I don't know, your line is not very clear. I'm not sure whether we have you on loudspeaker or something.
Okay, let me see.
Yeah, so if you can fix it, but I'm going to go back to PJ because we have a guest that's going to be leaving us at 2:30. So she'll take that guest and then we'll come back to you. Please hold on, PJ.
Yeah, siyakwamukela Nkosikazi Zoliwe.
Salibonani linjani?
Mhm. Hanti uyasibona isigqoko sakho.
Ngibona andisingabisihle kangaka.
So kumele umbhadale wena, hashi kubhadala wena.
Hayi sho kakhulu kanzi. Hayi into engashayisana lazo.
Hayi kukahle, ungasipha ngamafitshane ukuthi wena uboneni. Akuyini sibisibili okuthe okutholileyo. Ophakulelweyo emhlanganeni we-CFI obukhona ngempela sonto.
Umhlangano we-CFI uqonda ukungivula amehlo lengqondo. Unifundise ukuthi umuntu ngivele eZimbabwe and ngibuye ngapha. So ukuthi ngikhaya izinto bezingahambi kuhle, izimali zingahlangani, but nganginelisa ukuthi ngezindlela ngicine ngisefikile lapha and futhi besifunda nge-restoration ngakhona sokusithi qhuye khandi ukuthi ya yiso isikhathi se-restoration bese engifikekiso ngayithayisana laso ku-conference njalo yisesimemetheka phakathi kwami nje sikhuluma nje so
wenza msebenzi bhizimusi bani akade ulibukisa lawe e-CFI
ngiyenza ibhizimusi lokuthengisa izigqoko ezivela kithi eZimbabwe ezinhle njengasona leso sigqokileyo. So yizigqoko, yiziketi, amatops, then amaphehlo, amaphini, izinto ezinjalo nje ezitholakala kakhulu ngikhaya, kodwa nxa sesifika lapha singabi lakho ukuzithola.
PJ regaiti mbophinda patinzwe sisizoliwe inini pandakakuona ndakasoti musikana ende wechidiki muchiri kuziva here. Pane zvamakataura zvakandibata kuti sei imi muri kurarama imo muno mudiaspora muvanhu vakawanda vanenge vachitaura nyaya dzekuti aiwa pressure, depression ichi asi imi maingoti ndogara nichisekerera sei muri kudaro?
Kune vakawanda vakafanana neni vakasiya vana, ini ndakasiya hangu vana vatatu. Kune vamwe vakasiya maspouses avo, kusiya vana, kusiya mabasa, kusiya zvinhu zvese, but ini ndakazvidzwa kuti pandakauya pano ndakauya kuzoshandira vana vangu namai vangu, saka pazvakadaro ndofanira kuti futi ndishande. A healthy mind is a happy mind. Saka for me to be able to fulfill maobligations angu ekumba ndofanira kugara ndakasimba, and kuti ndisimbe ndinoseka veduwe. Haakuseka ndinoseka. I take life as it comes, and I always commit to God. Whatever I do, I commit to him. I think ndozvinondibetsera kuti mazuva afambe.
Aiwa, nokuti takaona kuti muri kuita zvekusona nezvimwe, asi zvii zvamungati makabata pamusangano iwoyu we-CFI?
Pabatano re-CFI munoziva kuti pakaita chinhu chakandishamisa nanhasi chiri kundishamisa. Pandakasvika kuconference ndaive nehembe dzangu dzaisvika kuma50 hembe idzi. Ndikapinda kuconference tikashumirwa inzwi tikaterera. And then chakandibata-bata sereki ndechenyaya ye-tithing and giving to God what was due. Tikanzi nemuparidzi, ingoedza Mwari. Ukangomuedza Mwari zvaunenge wakumbira zvinoitika. Ipapo ndikakuudzai kuti pandakapinda kusemoni ndandatengesa dress 1 ndofunga. And then ndikatitha izvozvo zvokuti areka ndiite ndione. Ndakaona mashamisiro aMwari. But after that sermon, after tithing yangu, I am telling you the honest truth. Hembe dzangu dzakaita kufamba. kutotengwa kunge ameno
mafetku
aiwa tinotenda noti pane vazhinji ava vari pa live feed yedu vari kutokukandira ima hearts i wants sisi Zoliwe vari kutaura zvinofadza nyaya iyoyi yekubvisa chegumi saka imi zvimwe zvamungakurudzirawo vamwe vari mudiaspora mataura kuti makasiya vana kumusha zvamuri kuita kuti zuva nezuva riwanikwe richifamba semudzimai anonamata
semudzimai anonamata zveusimbe hazvishandi and kugara uchingoti ndichaitirwa nemumwe munhu hazviiti zvoda kuti isusu sevanhukadzi wosimuka wotsvaga maopportunities ndakaona kuti pane opportunity yokuti vanhu hembe dzokumba hadzipo saka ndopandakaona market ipapo ndopandakatopindira ipapo saka I'm saying ane market kwaanayo paunoona kuti apa ndingapinde pane need ndopanotifambira ndopandakafambirwa nehembe nokuruka ndakatowana maclients ndinoita zvokurukawo musoro futi ndakatowana futi maclients akawanda so I'm saying tisagarire maoko tisagarire pfungwa kana uri pano tavinga mari kwaunoona kwaunoiwana imhanyise uzoita mari
aiwa tinokutenda wombobata wakadaro regai tidzokerei I think izvo zvipije ndasa ndatombointroducea neshona regai timbodzokerei ikoko batai makadaro muzvare pari zvino tiri kuchingamidza vese vari pachirongwa chedu tichikuudzai kuti nhasi tiri kumbokurukurawo nezvatiri kuona zviri kuitika munharaunda dzatiri kugara semadzimai nyanya panyaya dzemadzimai vanoita zvechitendero kuti vari kubatsira here mumacommunities atakagara ini napj takaita rombo rakanaka takakwanisa isu kuwanikwa tichienda kune mumwe musangano mukuru imo muno muamerica waiitwa kunew jersey wesangano rinonzi iro Christian Fellowship International CFI unoitwa gore rega rega saka muzvare vamanzwa tichitaura navavo muzvare Zulu mumwe weavo vanga vari paconference iyi asi ndandatinini hatina kubvira takuchingamidzai uyezve mungangoti konhasi muri kutaura nezvei uyezve tichitanga chirongwa tatataura isu zvataona zvichiitika muHarare nhasi umo taona madzimai vachiratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekudzingwa kwakaita mumwe mudzimai anotungamira workers committee Stanbic Bank saka ndo zvatiri kukurukura nazvo nhasi ndirikuona vamwe vari kuti network problem handiziya hangu kuti inetwork yekupi asi regai timboenda pane imwe vhidhiyo yatakatora ikoko kuconference tichikurukurawo nevamwe tinzwe kuti vakafamba sei kuCFI ikoko
tiri kuona apa amwene vari kuti ivo vari kutengera murora poto munoitwani
noitwa maigutu mbuya gutu ava ndi maigutu
saka chii chakuitei timufunge kuti mutengerewo murora poto
zvanzi mama ndoda ti unodeiko murora ndikutengere tisati tabuda pamusika wedu wekumusha zvikani ndoda kapoto ako saka ndikatiika ndikutengere ndimupe mapiwa
saka uri kunzwa sei murora
unobikira sadza
muri kuzimbabwe here munobva ku saka sadza saka mbuya kuti mungati zvii zvadzidzwa panapa seimine amwene nemurora kudai pamarelationship munomudiaspora
ndadzidza kuti murora akasununguka kutaura zvaanoda kuti ndina mama saka anything that she wants anogona kungonditaurira kuti ndoda chakati sezvaita kuti ndoda foto iyo yablack
aiwa apo manzwa zvimwe zvanga zviri kuitika ikoko kumusangano weCFI kwanga kune chitoro chinozikanwa nesitara kuti Zim Tuckshop vanga vari kutengesa poto malemon cream maputi matowe ndakaona futi ipapo masau madora nezvimwe zvakadaro daro saka vanhu vazhinji vanga vari kufara asi zvatiri kuedza kutsanangura pandezvekuti kumisangano yakadai hakungoitwa zveshoko ramwari asi kuti kuvakiridza tiri kuona apa amwene vari kutaura nemurora wavo vachitaura ivo kuti vakanga vamutengera mapfiwa ndo zvimwe zvanga zviri kuitika ikoko kusangano ratakaenda kugungano reCF ai tombodzokera kuna asisi Zoliwe nekuti ndozoti mati by 1:30 munenge makuenda kuti timboti dedede musati maenda munogona henyu kutaura naPJ nekuti inini pari zvino ndapedza nemi PJ
Thank you.
Okay, mwenezi warakanaka. Toto uso kudeza, moti ruko msoro.
Zichato uye ndichi manya.
Alright, zita ura ya jina PJ.
Kwini ke ongati ukutolile sibili emhlanganweni lo ngizwe ukhuluma ngomnikelo.
Yes. Ngithole ukuthi kakhulu umlimo singamfaka phambili ezintweni zonke esizenzayo. Izinto ziyamana zivuleke nje kuphela. Yinto kade ngiyazi kusukusela kudala nje. Kodwa ngendlela abantu bakamlimi abakufake ngayo kimi, kuntshintshele izinto eziningi kakhulukazi. Kutshintshe kubambabambe indawo eziningi empilweni yami.
Kuchazisele ukuthi kuhambe njani.
Kakhulukazi, eh.
Chazisa ukuthi kuhambe njani sibi.
Ongaphandle kwezigqoko.
Hayi, owezigqoko khona lokho. Kukhulume phela ngesishona. Abanye ngxenye abakuzwanga.
Ngithe ngxenye mhlawumbe nje baya sengamazimbabweni sonke siyezwa konke.
Kulabanye abangezwayo.
Oya. Hayi, bezithi owezigqoko. Ngithi ukuthi emhlanganweni khonapho sathi ngathi nisemhlanganweni. Kwabuya umfundisi wathumayela ngendaba yokunikela. So mina khonapho ekuseni ngelanga lankhona ngangithengise ngangilesigqoko ngangilezi ngu-R50. Ngesikhathi ngisiya kwi-service ngangithengise sisodwa. Ngalalela-ke intshumayelo yathunyayelwayo khonapho umlimi kumalakhi esithi simlime nje ngamlinga izinto ziyakuvulekela uyawuvula amasango ezulu. Lami nganikela ngenhliziyo yami yonke sibili lami ngathandaza njengabanye. Kuthe i-service iphela lezi izigqoko zaphomba ukuthi wa zahamba izigqoko kwangazathi ngamanga kwangazathi istory but ngitho into engayibonayo angabona amandla kamlimi kwi-conference yonale
izimangasibili uthi wena njalo uyeluka
kakhulu ngiyeluka sibili ye
mkhuthazo bani ongayitshiyela omama abaze labo lapha bekhala ngokuthi kabala msebenzi kwathini thini
engingabatshela khona omama lapha yikuthi singafika lapha singahlaleli izandla ukuthi nxa ukuthi ungabona ukuthi ulethuba lokuthi uyakwanisa ukwenza mina i-marketing ngiyakwanisa ukuzithengisa izinto ngomlomo sibili zigcine zihambile ngiyathengisa sibili ngiyabona lani ngahle ngalibambabamba lathenga sibili and then lokweluka umsebenzi wezandla ngiyeluka ngaqhaza vele yiwumntwana but ngathi ngikhula ngacina ngikhosela kwamthiwa kusemsebenzini usenzani but ngithe ngifika lapha ngabona ukuthi abantu abaningi abakithi abalukwa ngendlela ababelukwa ngayo ngkhaya so ngabona ukuthi lapho futhi kulokunye kuyi-market ngayingena layo sibili iyangiphakamisa i-market yona leyo kweluka amakhanda abantu so singabuya lapha nje singahlaleli izandla sikhangele lapha okungabe kukhona ithuka elingasinceda khona singene and sifake umlimo phambili uyaphutha
ye hayi mbongile kakhulu mazulu
hayi mbonge kakhulu dadewethu
mbonge
kakhulu
hayi singahamba uyethatha abantwana
ngiyabonga lihlale
kulungile
bye-bye.
Bye-bye, aiwa, turi kunzwa hapo PJ chokwadi ari kutaura musikana wechidiki kuti hanzi kunyange uri mudiaspora haikona kugarira maoko zvinhu nyangwe zvakaoma sei kwete kugarira maoko asi turi kunzwa kuti na Honorable Mpari wa Gwanyanya regai timboenda kwavari. Hello, Honorable.
Hello.
Aiwa, imimi ndima muri.
Hello.
Hello, tokuchingamidzai nemufaro turi kunzwa kuti manga muri kuchiitiko chanhasi. Uko kwawanikwa iko vanhu vachiratidzira vasiri kufara nezvanga zviri kuitwa kuStandard Bank. Mombotipawo kuti zvii zvafamba sei ikoko?
Omo ndinotenda vazvari asi ndinoda kutsingamidza vakateerera vose pachirongwa nguva ino kunyanya-nyanya vanhukadzi. Hongu tanga tinayo kuratidzira kwatanga tichiita kwataenda paStandard Bank izova iri pakona pa53 naSamora Mashow muHarare nhasi. Tiri zviga zvevashandi vakabatana vachibva kuZCTU nevanobva muindustry. Imi munozviziva kuti ini ndinonzipori namupariwo ndiri MP wekumufakos. But ipapo inini ndakazouya kuita member of parliament ndichibva kuZimbabwe Congress of Trade Unions kwavanoti ZCTU ndichinge ndanga ndiri chairperson wemadzimai tichimirira kodzero dzemadzimai. Saka izvozvo zvinhu zvinondibata kana ndangondo kuti pane nyaya dzevashandi kunyanya vanhukazi. Zvinobva zvangondireuchidza kuti matambudziko atakanga tinawo nazvina haasati apera ari kungoenderera mberi. Nyaya iripo ndeyekuti kune musikana kana kuti mudzimai anonzi Verity. Verity akanga aripo ari mumiriri wevashandi muStandard Bank Workers Committee. Akazofamba chigaro akazowana akanga a vice president kuZimbabwe inova union yemabhengi. Chigaro chikurusa chekuti akanga amunhu anomirira mukutaura nyaya dzemihoro, nyaya dzekodzero, achitofambawo nekubuda kuenda kunze nenyaya yebasa iroro rekutrade union. Akamiririra vashandi vevanhukadzi nevanhurume, asi kodzero dzemadzimai kunyanyanyanya nekuti munonyatoziva imwe sevateereri kuti madzimai mazhinji ndo vanoshanda mumabhengi. Saka Verity waishanda basa ranga rakanaka, asi pamusoro peizvozvo management kana kuti vanotungamira bhengi vakanga vaakunyunyuta nazvo. Ndobva vamusvagira kuti regai timuchinje kwokushandira kubva muno muHarare kuti achienda kunze kweHarare. Apa murume waVerity aitorwara zvaitozivikanwa chero nani zvake. Ndobva ati kwete ini nekuti ndine mhuri yechipiri murume wangu ari kurwara. Kurwara kwaari kuita mishonga yacho inowanikwa bedzi muno muHarare, asi hazvina kunzwisa nemanagement. Ndobva vamutesaka kana uchingadawombogara kumba kusvika wazoita pfungwa yekuti unoda kuti uchinjwe chete. Havana kumira ipapo, vakabva vazomuchinja futi vakutaura kumwe kusiri kwavakanga vambotanga vachimuendesa. Ndokubva nyaya iyoyo yaenda kumatare yekuti dzioneke kuti nyaya dziri kuitwa idzi dzekurambidza nekumbunyikidza munhukadzi ane mhuri ane kodzero yekunge achimiririra vashandi. Koti yakati ngavamudzosere paanga ari kusiri kwavari kuda kuti vamuendese nekuti ane kodzero yekunge apa chichemo arambe ari muno muHarare. Hazvina kudaro saizvozvo, vakaramba vachimupa mari ari kumba. Apa vachimubunyikidza munoziva kuti uchipiwa mari uri kumba basa uri kutoziva kuti kubasa kwacho hakusisina kumira zvakanaka. Saka ndingangoti muchidimbu nyaya iripo ndeyekuti isusu seZimbabwe takatora social development goal number 5 inotaura zvegender equality. Gender equality totaura kuti 50-50 muna 2030 yakataurwa neAfrican Union, yakataurwa zvenestandard protocol on gender. Asi tikuona zvakare kuti Zimbabwe kana tichitombunyikidza nekubatira vanhukadzi tichitovasisa panguva yakaoma kuti kana dare rikatongwa kuti munhu ngaadzoserwe kubasa, isi toramba zvinoreva kuti hatikwanise kunge tiine mukana yakaenzana madzimai nevanhurume panyaya dzekubudirira kweupfumi, panyaya dzemapasa, panyaya dzekumiririra chero kungave kumabasa. Nekuti Verity yangova munhu akangomanikidzwa nekumbunyikidzwa nepamukana pebasa raaiita rakanaka.
Mumbobata makadaro timbotora muteereri. Tina Asisi Precious Mandava vari kuSouth Africa tokuchingamidza iyi pachirongwa.
Tinotenda.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu. Muri kunzwa iri mudariro iyi?
Nyaya inini ndiri kuinzwa iri mudariro. Ndinoona kuti zvakakosha kunesu madzimai kuti tinzwikwewo zvichemo zvedu zvatinenge tichisangana nazvo. Nekuti musha mukadzi kana mai ava Dorisi akabviswa pamucha pane mhuri yake uye zvine murume ari mukati meurwere zvikasanzwikwa, ndinoona riri dambudziko chaizvo. Nekuti hapana chinhu chinobudirira kana mai vasipo pamusha. Saka ndinodawo kuti zvichemo zvemadzimai zvinzwikwewo.
Saka munoona sei nyaya yanga yatatiri kukurukura nayo zvenyaya yekuti takaita rombo rakanaka kuti tiende kuconference yemadzimai nevanhurume, asi kwakuri kukurudzirwa iko kuti vanhu ngavakudze vana pasi penyadenga. Imi munoona sei, ndiri kuona muri kuSouth Africa, kwakamira sei panyaya iyoyo?
Tiri kunoku kuSouth Africa ndingangoti kune mapato nemapato emadzimai ari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana. Nekuda kwekuti vamwe havana mabasa anovapawo zvine zvakawanda. Saka vanomanikidzirwa kuti vagare kunzvimbo dzinoenderana nezvavanowana, asi zvichibatsira kuvana nekuti havasi kuwana dzidzo yepamusoro. Nekuti tikatarisa kuri kunzvimbo dzinogara vanhu vasina homwe dzavo dzakasimba, vana vari kushaya dzidzo yakanaka. Uyezve inini ndakambosanganawo nedambudziko ndiri kuno kuSouth Africa kuti nzvimbo yandinogara inzvimbo yepamusoro.
Munogara kupi?
Ndinogara muClaremont, muCape Town. Saka ndakaita dambudziko rekuti tikanzi ndikanotsvaga nzvimbo yechikoro kuzvikoro zvandinoziva kuti ndiro zvakanaka, ndakawanikwa ndichishaya kwemakore matatu. Nenyaya yekuti vanotarisa zverukanda rwako, vagotarisazve kuti uri mubvakure. Saka dambudziko rakauya rekuti isusu vana vangu vawane nzvimbo, asi ndakaramba ndichingoapplya gore negore kuti mwana wangu awanewo nzvimbo pachikoro chakanaka. Zvakanditerera makore, asi akazotorwa. Ko, kune avo vasiri munharaunda yakanaka iyoyo, zvakureva kuti nevanawo vakutowana matambudziko ekuwanawo good education.
Aiwa, tinokutendai mai Mandabva. Tomboenda kwauri PJ. Thank you so much. Bye-bye.
Yeah. Wothi samukele ecingweni unkosazana Omincube. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yeah. Ezimbili indaba esilazo lamhlanje.
Yebo.
Siqale ngeyalo ukutshengisela okube khona ngase Harare. Lapho ke abantu abasebenza emabhanga abetshengisele ngokuxotshwa kwesifazane ngoba emele amalungelo ezisebenzi, emele amalungelo abesifazane ukuthi vele bona abesifazane baphathwa njani emisebenzini lapha kwezepolitiki la kwezinye indawo ezehlukeneyo ukuthi amalungelo abo alondolozwe.
Kunzima kakhulu PJ ukuthi omama, ngitsho lakudala lakudala omama babevele bengcindezela. Ubone ukuthi bekukhuleni kwethu lapha sikhula kwakuthiwa umntwana oyinkazana kumele athini, afunde afike kustandard 6 abekwazi ukubhala incwadi ebhalela umkakhe. Ukuthi ekwendeni khona ngale sokumele ungaze abanye ababehlakaniphile babe bafundisa abantwana, kodwa angathathwa kuthiwe khona hayi umama sokumele ukuthi athini agcine abantwana. Kodwa ngokuya kokuya kwezikhathi kwabuya kwaba lempucuko eyokuthi hayi, so umntwana oyinkazana sasiphambanisa, babephambanisa abazali bethu ngoba umntwana oyinkazana nguye okwanisa ukugcina abazali, kodwa bakubone sokunjani sokulaphaya. Ye, kubuhlungu sibili ngoba even dange zempolitiki zona lezi ukuthi umama bambone laye njengomuntu okhuluma okucabangayo, uye zasebevungama emuva ngale amadoda, kodwa bengenzi lutho PJ. Kubuhlungu kakhulu khona lokho. Kodwa ngabe kuthiwa lathi omama siyaphathwa njengabantu abanjengabo obaba, angikholi ukuthi ukuxokozela lokhu kuyahlupha. Abanye baze baphumisele bathi ye hambanini emasontweni. Kanti amasonto enzelwa abafazi bodwa yini? Kodwa amasonto kayenzelwa ngomama bodwa. Labo baba bakumele bahambe emasontweni. Hey, into yabafazi leyo into yezithutha. Lowani uye esontweni watshaywa ngani ngani? Yinto embi. Lakwezepolitiki bayaphambanisa amadoda. Ngabe lathi abafazi bayasifaka, angikholwa ukuthi ngabe sihlupheka ngalolu hlobo.
Ye, sibe sesiya kuliyana ke eka eyomhlangano lo obekhona eNew Jersey, eNew York area, oye Christian Fellowship International. Ikhona ke imbuzo ephumayo ukuthi yebo siyalikhulekela ilizwe lethu, yebo senza konke lokho, kodwa ke siphelele emkhulekweni na?
Iye, lo umbuzo esiwubuza nsuku zonke. Lami nginje ngiyayingena imhlangano yona le yabomama, labo baba esiyabe sibanxusile ukuthi babuye emhlanganweni khonapha, kabasiniki impendulo. Kodwa ngiyakwazi ukuthi obaba esiyabe sibanxusile iqiniso bayalazi, ngoba umama kalabudlwangu dlwangu. Umama unokuthobeka noma bethi bayavungama obaba, thina siyalokho esinjani sibhula umlilo izinto zize ziqonde. Lathi siyakhalela PJ ukuthi ngabe bayasenza sithi basikhonside ngesilungu, angikwazi ngakufaka ngebuthini ukuthi lathi sazakala ukuthi sikhona, lathi singancedisa. Kambe singathwala abantwana 9 months? Isisu siyakhetha yini ukuthi sithwele indoda kumbe sithwele umfazi?
sithwala imihlobo yonke singehluleka lathi kufaka olunye omunye umkhondo ongayenzi ilizwe lethu lathi lime silalelwe lokho siyakucela yikho futhi kakhulu esikukhulekela emasontweni ukuthi uNkulunkulu akusibone lathi sike sizwakale kasonanga ngokuba ngabafazi.
Ndanzwapo PJ vataura chokwadi. Mainube tinombobata makadaro timboenda kuna Mai Banda vari ku Texas kutinzwe pane zvamakaronga Mai Banda ne ministry yenyu zvii mamuri kutaura imi kuti mune concert iri kuya timbotisanangurai kuti yamira sei pari zvino.
Takangomirira kuti vachiuya vanhu vari kuAfrica. Yes, we are just so ready for them to come, even though, you know, whenever you're planning something, you face a lot of challenges. But
Imboti sana ngureo zvimwe zviminga mpinyi zvamuri kusangana nazvo, nokuti isu fanike patakaenda kuconference PJ, hatitombozivi kuti vakasvika sei ipapo. Isu chedu takangosvika paconference, tikakomborerwa, tikaita zvataita, tikakava event, tikadzoka. Asi imi muri kuti pane zvimwe zvamuri kutarisana nazvo zvii?
Kana uchi bainza vanhu vakawanda senge grupu rakaita seiri, you can't just invite them zviringori plain. You have to avoid ma visa denial. So unotova applyra what is called a P1, which is the work permit. It's quite a process. It costs quite a bit. And then after that, you still have to get visa stamped in the passport after they get their work permit. So all that is also part of a challenge. And just putting up, you know, something like that, it costs a lot of money. You have to have it, you know, you have to be made of iron and steel to even let that thought visit your mind. Yes, and it's a challenge. But at the same time, when you have a calling upon your life, it's the calling and it's God who is in charge of things. As you are going through all those challenges, He's the one who's in charge. All you do is to be used as a vessel. And, yeah, so
mataura amai Banda imwe nyaya yandibata kuti munoshanda nevechidiki vari ku Epworth pane zvamataura imbodzo kuraiso zvo mataura nechirungu taurai nerurimi rwamai kuti zviri kufamba sei sei zvanyanya kubata ipamoyo nyaya yeku Epworth.
Okay, inini ndakataura kuti I've been working with Epworth for the past 1 year.
Motaura nerurimi rwamai amai Banda
ndai. Ndinoshanda neAppworth. That's when you want me and Shanda neAppworth. I see my Banda Outreach Ministries. Yani 9 years. Iripo. I see Goraga Pera. Maribangutara moyo mangu. Ndi ende ku Epworth. Ndikatofonera pastor vandaiziana navo ndikati nhai ndirikuda vana kuEpworth. Hameno sei ndirikungoda Epworth. Ndobva ndaadopta vana 25. Unfortunately, sorry. Umwe wacho nahwana akafa ake akanga aine chirwere ndobva afa. Ndobva ndangokontinua ndichishanda neAppworth. Saka nhasi dzine zviro manheru pane kavhidhiyo ividhiyo kana recording yanga ichitenderera mumagroups nemuvanhu yemwana ane 9 years. Ari kuita zvechitambi nekuti ari kutraya kuchengeta nina wacho here kana kuti hanzvadzi yacho ine 5 years uyu mwana ane 9. Pada maparents akatofa asi mwana ane 9 atove muprostitution. Saka inini zviri kundibata nekuti ndane ndo area yandinoda kutovaka institute, not inini asi ministry ndinoda kuvaka institute kuEpworth. Nekuti pandinoenda ekuZimbabwe every time ndinenge ndichienda ndichinoita maningirikini madocumentary angu ndiriko. Kune vana vanotori ne17 kana 18 kana kutoti varume vakuru nevakadzi vakuru vasingatogoni kana kunyora kana kuverenga, havana kutombokwanisa kana kuenda kuchikoro. Saka zvese izvo zvinenge zvichindirwadza. Izvozvo zvakunzwa kuti vana vadiki vakaita sevakuta zvechipambi mwana ane 9 indine mwana wane 9. Saka
poitwa sei nekuti kuconference iyoyo yatakabva ku Christian Fellowship International pane mamwe madzimai vakasimuka vakati makristu muri kunyanya kungotarisa muchiti isu hatiite zvematongerwo enyika mune makamira uko muchingotarisa zviri kuitika kumberi uko asi yave nguva yekuti kana kuri kutaurwa nyaya yerestoration kuti makristu nyanya madzimai muchienda pamberi musimuke munzwikwe muchitaura kuti izvi hazvifanonge zvakadai imi munotiinei ipapo.
hazvifano nge zvakadaro ende nyango zvikanza hanza hatite zvepolitics hazvina kunzi pinda mupolitics hazviri zviri kutaurwa ndezvekuti ungaita uchi kuti ugadzirise nyika zvakafanana handiziva hangu kuti vanhu vakawanda vanoverenga havo bhaibheri here hamene because chirongwa chemunhu weseka ndikatarisa nyaya yanehemaya
ndo yavakataurawo madzimai iwavo vakataura nyaya iyoyo yanehemaya nemasvingo taurai zvenyu
anga atotorwa vanga vatori kuningirikini vanga vatoe muexile handi asi akakumbira mambo wekuexile ndandichikumbirawo kuti ndinogadzirisa nyika yangu yatoparara akatenderwa kuenda saka isusu tiri kutadza nei haana kuti ndiva kuenda kunorwa hondo dziriko haana kudaro akangoti ndiva kungonogadzirisa nyika yangu saka ininiwo ndakangoti ini hangu handiite zvepolitiki ndiri mukristu handinei nezvekuti ndiani ari kutonga nyika kana chi asi ndiva kungoona vana ava vachingo I don't know the word in Shona to be empowered.
Aiwa mai bhanda regaitimbokubatai ipapo mongopa muchidimbu kuti mune muri kupi conference yenyu iyoyi yamuri kuita uyezve mambotaurai imi kuti vamwe vari kuuya vari kune dzimwe nzvimbo dziri kuaffectwa nehurricane ndekupi ikoko imo muno muamerica
muno muamerica kune vanhu vari kubva kuflorida vamwe vari kubva kunorth carolina vamwe vari kubva kuhouston ndo nzvimbo dziri kunyanya kuaffectwa nemvura idzodzoidzi saka vamwe vanga vakatotenga matiketi avo vakatotenga kana matiketi ekupinda nokuti titengesa tiketi yetunhu apinde muevent ehe saka zviri kuitirwa kuDallas Texas ndichakutumirai information pandinobva pafoni
aiwa maita basa kune avo vari kuda kuzoona kuri kuitwa chiiti kwete tichangochiisawo ipo pano palive feed asi muve nezuva rakanaka maibhanda iyo rambai zvenyu makabata ipapo PJ tomboenda kwauri
Ewa, nashida utauro kana maibhanda wakundikata.
Aiwa, nda kuchiziva, nda fungo pangudo.
Aiwa, kutamba angu mafi. Nda nduda ungoti, aiwa, kudos kwa mwuri maibhanda. Zita ndere duiri. Sazita. Tinongoona na ipo pa ningirini pa Facebook. Aiwa, zvakanaka chose. Tinoriona basa ramuri kuita, muri kubata basa rakanaka chose.
Amen. Thank you so much.
Tinongoshuvira kuti dai Mwari vakukomborerai vasimudzira basa ramuri kuita iroro. Zvikuru sei rekuhepoith. Zvamuri kungonzwa nesuwo taiona video iyoyi yemwana asikana ane zera rakadaro riri pasi pegumi remakore.
Chakanaka paPJ maibhanda rambai muri panhare. Tina honorable Mpariwa. Regai timbovapinza panhare timbonzwa. Honorable Mpariwa, meno muri kunzwa here pane video iri kusekuleta kana kuti audio iri kutaura nezvevana vekuAppworth imi munoshanda kumufakose zvakamira sei nyaya idzodzi dzekuti pane vana vari kwatingati kubhinywa nekuti havasati vasvika pazera havasati vabva zera muri kuzviona sei izvi
hongu zvakadaro zviri kuwanikwa zvichiitika ndikati hangu kumufakose hatisati tawana taita rombo rakanaka rekuti zvizhinji zvinoitika zvakaisa kumufakose zvinowanikwa zviriko nekuda kwekuti rurocation rwakavakwa paane makore akawanda asi mukatarisa kuAppworth irocationwo rwagara harina zvakanyanyokwana kusanganisira magesi ekugara angave kana kuwekuti vanhu vanyatsokwanisa kuti zvavari kuita zvinhu zvavo zvemaoko munoona kuti vana vanopedzesera vava vana vari kuita zvinhu zvisakarurama zvekuti vakwanise kuwanikwa vari mumigwagwa vagokwanisa kusangana zvakadi nevanhu nekuti iye zvine vanhu vasiri kuenda kumabasa vakawanda kusanganisira vanhu vakuru kusanganisira vechidiki saka zvinhu zvakadaro zvinopedzisira vanhu vapinda kane atinoti madrugs kana kuti zvinodhaka zvedu saka vazhinji vacho vanozowanikwa vachibhinywa vanobhinywa nevanhu vanenge vachinyepera kunge vanhu vasina kukwana asi ivo vari vanhu vakakwana nekudavo kuti munhu anongodhakwa kwekuti arape pfungwa oinda unobata mwana chigaro owanikwa mwana haasisina kumira zvakanaka saka matambudziko iwayo matambudziko ari kuitika nyika yese Appworth hongu zviri kuitika asi nyika yese ndingatisepanamei takatoisa motion yatakataura nezvazvo zvevana vari kugumwa zvevana vari kuroorwa vari pazera risati vasvika kuti vawanike vachiroorwa yatinoti child marriages zvevana tinangoti zvimwe zvezvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti upenyu hwevabereki mudzimba hausisina kumira zvakanaka nekuti mhuri hadzina ugadzo hwakanaka pakurarama pakashaikwa basa pakashaikwa sekudya
Saka shaisa ugado wakanyata kinaka. Pano wanika zimjenga dare shikiti.
Ya, ndombo timuchidimbu mombo tuzo. Pane madzimai vangavari kukonferensi ya taka enda ini na PJ. Vaikuru zira madzimai nyanya varimudzi shondo. Kuti yave nguva yekuti madzimai achimira panzvimbo. Kwete ngoti ini andite zvematongerwo enyika. Imi muri imomo matongerwo enyika. Zvaka kosha sei kuti muwani kwe mchikudza mwari uye zvemuchiita mabasa amurikuita. Mongo ndipa muchidimbu kuti zvizva mungakuru zire vanhu. Taka tarisa iyo election iri kuuya ya 2018.
Hanzi tisamirire kungoti chete minamato.
Zvakanaka zvikuru kuti vanhu kadzi kana kuti vanhu mapoliticians tive vanhu vanomira panzvimbo tichiwanika tichienda kuna mari. Ini ndinoenda ku PhD ministry. Kwandino ndingangoti tinokombo rakanaka nekuda kwekuti Friday yakura yakanga tine yatinoti organize women. Women woman of valor. Kuitira kuti nzira dzedu dzive nzira dzakarurama. Pasina mari hatiwanike tichisvika. Asina kukudza Kristo asiva niko tichibudirira. Uyezve munoziva kuti kana dziri politics kunowanikwa violence, kunowanikwa kusakamira zvakanaka. Kana mari chaidzo hadziwaniki kana vanhu vasingazive mari. Nyika haiwanikwe ichibudirira kana vanhu vasingazive mari. Saka tiri kuti isusu vanhu totomira pamupindi pavabheso kuti tinamatire nevese vanenge vachikwanisa kuti vamire kuita basa repolitics vave vanhu vakwanisa kubudirira muutano nemukurarama uyezve nekunzwira vanhu.
Aiwa mombo bata makadaro. Tomboenda PJ kuma Facebook page edu pano pa VOA Facebook page yeshona. Tina Steven Mundozi arikuti in Gaborone Botswana. Aiwa tinokuchingamidza hi. Sisibusiziwe zenge arikuti watching from Joburg. Aiwa makadiko. Bernadette Rusota arikuti hi everybody. Hi makadi sisi Bernadette. Simbarashe Mandizvidza arikuti watching from Cheetown. Shez Muyombo arikuti makadi mose pano. Aiwa tiriwadi. Uye zvanga ari kubvunza kuti inyaya yei aiwa nasi tiri kutarisa kuti madzimai ari kuita zvipi nyanya madzimai ari mumazishondo nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa vamwe vari kukurudzirwa kunzi haisisiri nguva yekuti madzimai vangoramba vakapfugama asi yanguva yekuti vaitewo zvimwe zvekuitira kuti remangwana renyika riwanikwe rakatsvinda. Langton Good ari kuti watching from Chinoi kwakadiko kuchinoi uko. Shares my zone ari kuti okay ah makadiko simba rashe mukunyanzi ari kuti network saka ndisi kuzoti vanhu havasi kutiona here kana kuti chii nekuti kana vanhu vari kuti network kazhinji kacho vanenge vari kureva kuti havasi kukwanisa ivo kuona live feed inoi asi pari zvino tinokutendai vese vari palive feed yedu regai ndichapa PJ phone number tarisa vari pandevele avakwazisewo. Pari zvino tinongotora time
iyo. Tinomukela lonke avasilandelayo kuti angikwanisi kungena inetwork yami lami lapha ayiko right. Angenelisanga ukuthi ngibone abalandele esilabo ku VOA Ndebele. Kodwa ke iningi labo yibona labo asebekhulunywe labo Marvelous. Ngilusizi ukuthi kangeni imichina yami la iyangalela ukuthi ngingene khona lapho ngikhulumisane lani kodwa ke akulivimbi ukuthi lenze like iVOA Ndebele ikhasi lethu ele Facebook lisilandele lisisekele njalo nxa kuyikuthi liyakwanisa ukuthi lingene kuhlelo libhale ama phone numbers enu khona lapho ukuze silithinte ngocingo lingene lani uhlelo ikuthi isikhathi sethu Marvelous asisavumi vele
aiwa ichokwadi cho PJ vadya manonoko ndiri kuona vamwe vari kupinda pa live feed aiwa madya manonoko kana muri pano pa live feed dzvanyai pakanzi she tione tsakawanda uyezve kana muchikwanisa munogona kunyora namba dzenyu pano kuitira kuti tizokufonerai mune zvimwe maprograma tinenge tichiita asi pari zvino PJ tiregai tichingobhabha isavatii navo.
Njalo lalabo laloba ungangenanga kuhlelo after the program tinoramba tichingokurukura muchiraita ma comments tinogona kupindura silako kuti siliphenduleke kuma comments kona lapho sibeleke siqhubekisela phambili ingxoxo yethu
asi PJ tinotora nguva ino kuti tinyanyo kurudzira madzimai nyanya kuti chirongwa chemuswe china ndechenyu saka muswe china ndo muswa munofanonge muchiuya pano pa Facebook page VOA Shona VOA VOA Ndebele neimwe VOA Studio 7 muchitaura zvamunoda kuti aiwa isoda kuti mutaure nezvakati toita zvido zvenyu. Tinotenda Honorable Mpariwa Gwanyanya vanga vainesu uyezve Omi Dube vanga vanesu Omi Ncube nasisi Zoliwe Zulu na Mai Praxedis Banda ve Mai Banda Outreach Ministry. Tichange tiri kunyora kuti munova wana kupi. Over to you PJ.
Hai, siyalibonga ngokulalela kwenu. Siletemba lokuba ngeviki elizayo sizabeka ithuba elifanayo ukuze sixoxe njalo. Igama lami ngu Praxedis Jeremiah.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night.